tiri kugadzira mapepa okuti tiende kudare guru rezvemhosva rehigh court kuti minista republic service vatiudze kuti sei vari kuramba kuona vamiririri vevashandi vatakavapa vavakapuwa nevashandi nokuti patakaita maelections enoyape takabuda nevamiriri vevashandi vanoenda kunonegosieta negovernment vatsva vasivo vanga varipo pamakore ose apfuura zvinotimuita dambudziko rokuti minista vaakuramba kusangana nevashandi vavo saka isu takatoona kuti kuti vasangane nesu tinopawa kuti tiinde kumatare ivo vatiudze kuti sei vari kuramba nokuti tinoona sokuti mutemo hauvatenderi kuti varambe kusangana nevashandi saka kana vachiramba isusu hatina imwe nzira kubve kwokuenda kumatare kuti matare adi atipe gwara rokuti kwanise kusangana naemployer wedu unorepresenta naivo minista vepublic service.
Muri kutarisira kuisa mapepa aya kumatare riini?
Tinotarisira kuisa mapepa aya musi wechitatu kana kuti musi wechina zvinongogara kuti maloya edu ari kuita mapepa iwavo anenge apedza riini asi vanotivimbisa kuti kusvika musi wechitatu kana china tinenge takanda mapepa kuhaikoti.
Tinoona kuti makava makapa hurumende masvondo mairi ekuti mangangopinda mukuramwa mabasa. Masvondo maviri aya aakupera. Danho iri richaitwa sei?
Danho iri richabva pamusangano watichaita panongopera mazuva acho iwavo. Tichakwanisa kunge tichigara pasi sevatungamiriri vevashandi kuti tichiona kuti hurumende kana ichinge isina kunge yataura nesu pamazuva macho masara ari kutevera, isu tinozogara pasi toona kuti tingatora matanho api kana kuti tingaita zvipi zvinoita kuti hurumende iterere zvichemo zvedu.
Tinonzwa kuti dzimwe nhengo dzenyu dzinenge dzaane pfungwa yekuti sezvo gurukota rezvemari vatendai biti vakavimbisa vashandi vehurumende mari yebhonasi, pachine chekuendera here musango? Imi munoti
bhonasi ringanzi rinokonesere kuti vanhu vataure nezvemari shoma, nokuti chero bhonasi racho rikauya redu rinongova shoma. Saka chemo chikuru ndechekuti gore rino rose hurumende haina kumbotiwedzera mari. Ndichireva kuti isusu tiri kutarira kuti gore rongopera here zvinhu zvakamira zvakadai. Chero tikawana bhonasi racho rinenge riri shoma zvikuru maererano nokuti mukomoro wedu mushoma.